Mukuru mubazi rechemical pathology pa University of Zimbabwe Musinafundo Hilda Matarira vanoti kunyangwe havo munyika muine makirinika nezvipatara zvakawanda zvizhinji zvacho zvave kuda kuvandudzwa.
Muzimbabwe tine zvipatara over 200 and 120 ndezve government, 66 ndezve missionary, then 32 private medical hospitals. Uye tine over 2000 health related clinics in the country. Ndingati zvipatara zvomuzimbabwe zvakavakwa zvakawanda. Asi kwakuita machallenges nokuda kwokuti tasvikavo 42 years. Infrastructure yazvo inoda kugadziriswa kumaintenewa. Infrastructure inoaffecta quality yese.
Vanoendera mberi vachitiwo kusiya basa kwevashandi vemuzvipatara vakawanda vachienda kuBritain, America, Australia nedzimwe nyika dzakapoteredza. Kwave kupa kuti vashoma vasara varemerwe nemutoro wekurapa varwere.
Ma doctors ari muZimbabwe, they are only 3,500. Ma nurses ari muZimbabwe, they are only about 3 million point something. Ma resignations, brain drain is like over 2,200, the latest. And 900 ye brain drain yacho iri ma nurses, zvikuru ma midwives. Saka zvazvinoreva ndezvekuti zvirwere zvinonyanya kubata muZimbabwe ndizvo zvevana HIV, vana TB, malaria, vana BP, vana sugar, macancers. Ari kubata vanhu vakawanda.
Izvi zvatsidirwa nemukuru wecommunity working group on health vaItai Rusike.
Senyika tichiri kushandisa yatinoti staff establishment ya 1983. Apo tinenge tichireva kuti huwandu hwevana mukoti, vana chiremba nevamwe vashandi vezveutano vanenge vachitarisirwa kuti vange vari pachipatara, huwandu hwavo kubva mugore ra1983 hausati wachinjwa. Asi zvisinei nekuwanda kwezvirwere, zvisinei nekuwanda kwevanhu munyika, tikatarisa kuma1983 population yedu senyika yange ichingori 7.5 million, iye zvino izvi population yedu yakudarika 50 million. Asi vana mukoti vanodiwa pangadai pari pakiriniki, padistrict hospital, paprovincial hospital oro pacentral hospital, huwandu hwavo hausi kuwedzera. Asi senyika tiona kuti tatarisana nezvirwere zvakawanda zvakanga zvisiko kuma1980s nehuwandu hwevanhu hwawedzera.
Varusike vatiwo zvipatara hazvisi kukwanisa kurapa magomarara itsvo nezvimwe sezvo michina yacho ichigara yakafa. Vakurudzira kuti mari iri kuenda muhomu yehealth levy kubva kumitero yenhare mbusha ishandiswe kugadzira kana kutenga michina mitsva.
Asi chinotishamisa ndechekuti senyika tine mari inonzi yehealth levy, iyo yakanga yasikwa ichinziizo basa rayo rinozova riri basa rekunge richigadzirisa nyaya yemichina muzvipatara nenyaya yemishonga muzvipatara. Health levy iyoyi iri kubatwa kubva kumari yatinoshandisa patinofona tichishandisa mbozhanhare dzedu macellphone uye nepatinoshandisa data. Saka 5% yemari iyoyo inoenda kuhealth levy. Asi pari zvinezvi hatisi kumbonyatsoziva kuti mari iyoyo irikumbofamba sei, bhozi basa rayo rakanga riri rekugadzirisa nhau yemichina muzvipatara zvedu.
Vaise Mwale vanogara kuIreland kuBritain vaudza Studio 7 kuti pane hama yavo yakazonogurwa makumbo aiva anyenga maronda nechirwere cheshuga kuZambia, nokuti mari dzavainge vanzi vabhadhare munyika dzainge dzakawandisa.
Mamiriro aita zvipatara zvemuZimbabwe anorwadza. Ine hama yangu yaida kunoamputetwa gumbo nenyaya yediabetes. Saka muZimbabwe vakatadza kubatsirikana, vakatoenda kuZambia ndokwakanoitwa amputation yacho. Iye zvino tiri kuona vana vemuZimbabwe vari kukrosa bhodha vachienda kuSouth Africa vachinotsvinyirwa ikoko nenyaya yekuti zvipatara zvemuZimbabwe hazvina mishonga uye hazvisi kushanda. Mamiriro azvakaita anorwadza zvikuru. Dai hurumende yaona zvokuita panzvi pokutambisa mari vachimuri zvinhu zvisina basa, dai vaona kuti vana vemuZimbabwe vaona rubatsiro muzvipatara.
imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Peter Mataruse vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika.
Aiwa, zvinhu zvekushandisa zvishandiso kamuzvipatara hazvina kukwana. Zviri kufota. Plus zvizhinji unonzi ngaenda kundotenga wega kufamasi kunenge kuchidhura. Zvekuti vazhinji havachakwanisi havaafodhi kundotenga zvikwanisiro zvacho kumaprivate famasi. Vanhu varingobatirana batirana kuti zviti hurumende toinokwanisawo inoita asi toinokurirwawo vanhu vanofanira kuzvibatsira kutongozvibatsira kozi mari iri kushota iri kudhura iri kushota.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti rimwe dambudziko guru munyika nderekuti hurumende haipe bazi rezveutano mari yakakwana mubhajeti. Mari zhinji inoshandiswa mubazi iri inobva kumasangano akazvimirira oga kunyanya ekuAmerica. Bhajeti rakapiwa bazi rezveutano gore rino zvikamu zvinodarika 10 kubva muzana kana kuti 12.7% inova iri pasi pane yakatenderanwa nehurumende dzemuAfrica kuti inofanira kuenda kubazi rezveutano inova zvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15%. Chibvumirano ichi chinonzi Abuja Declaration chakanyoreranwa muna 2001. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapimidze.